Zvichitevera kunzwika kwakaitwa nyaya iyi mudare repamusoro High Court neZiro Manheru, mutongi wedare iri vaHappiness Joe nhasi vatura mutongo wekuti chipoka cheMDC ichi, icho chiri kutungamirirwa nevakadzingwa semunyori webato iri, Vatendai Biti, hachibvumirwa kumisa vatsvangirai pamberi pekomiti yakaumbwa nechipoka ichi kuti ivatongese mhosva dzavari kupomerwa nechipoka ichi. Chikwata ichi chiri kuzvidaidza kuti MDC Renewal Team, sachigaro weMDCT Valove Momoyo pamwe nenhengo yekomiti yepamusoro yebato iri vatamusanga mahlangu vakaenda kudare vachiti veMDC Renewal Team havafanire kuenderera mberi nekuita zvavakabvumirana pamusangano wavanoti ndewe National Council yeMDCT wakabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kumbomisa basa vatsvangirai nevamwe vakuru vakuru mubato iri. Vazhou vati veMDC Renewal Team havasi kuzobvumidzwa nedare kuti vaite chero chipi zvacho chavakabvumirana pamusangano uyu uyo wakaitirwa muHarare paMandeo Training Center kusvikira nyaya yakakwidzwa kudare navatsvangirai yekuti vabiti nevamwe vavo vavadzosere midziyo yebato ravo yavakapamba yanzwikwa. Vatsvangirai vari kuda kuti dare ritaure kuti vatungamiriri veMDCT chaivo ndevapi. Mutongi wedare atiwo chipoka chavabiti chibhadhare mari dzemagweta panyaya yachakundwa nhasi iyi. Chikwata ichi changa chichida kumisa vatsvangirai nhasi pamberi pekomiti yekuvatonga pamhosva yachiri kuvapomera yekutyora bumbiro remutemo yebato pamwe nekushandisa mhirizhonga mubato. Chipoka ichi chiri kupomerawo vatsvangirai mhosva yekupinda muhurumende yemubatanidzwa yakanga iripo sarudzo dzisati dzaitwa vasina kupiwa mvumo nekomiti yeNational Council. Vanga vari gweta ravamoyo navamahlangu panyaya iyi vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu.
Tongi weHigh Court va Justice Joe vawirirana nesu, vatenderana nesu kuti vatsvangirai havangatongwi nana Tendai Biti nokuti kwanga kuchida kuitwa disciplinary hearing nhasi na 10 o'clock. Saka izvozvo zvaramba. Zvanzi zvakare nemutongi weHigh Court. Vanhu veNational Council vakaendesa nyaya yavo kuHigh Court vanosanganisira vamahlangu vanenge vanova ndivo vakanga vachilida apa. Vanhu ivavo vane kodzero yekuenda kuHigh Court vachinotaura kuti ivo sevakuru veNational Council havawirirani zvakaitika kuMandero. Saka zvazvinoreva ndezvekuti meeting yakaita kuMandero yarambwa nedare reHigh Court.
Vamonzora avo vanove zvakare mutauriri weMDCT vati hazviite kuti mutungamiriri webato ravo agariswe padare repasi pemuti nevanhu vave nebato ravo.
Tiri kufara zvikuru kuti mutongo weHigh Court watambira zvatakakumbira kuti vatsvangirai vasaendeswe pamatare ana Tendai Biti nana Mangoma nekuti vatsvangirai mutungamiri webato rake havafaniri kuendeswa kumatare nevamwe vanhu vakapanduka mubato mavo.
Gweta ranga rakamirira MDC Renewal Team Valove Momaduku havana kuuya kudare paturwa mutongo uyu. Vari kutaura vakamirira chipoka ichi vaJacob Mafume vati dare ratozosari rotura mutongo waro komiti yavakaumba kuti itonge vatsvangirai yatoita basa rayo ivo vatsvangirai vasipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.